Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chanhasi.
The drove my car towards the direction ye kwaMaranda, but then about 10 kilometers away ndopavari kunzwa vakaipisa.
ZANU-PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chisvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igasi muJohannesburg neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo anoti akapisirwa motokari yake, uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubhindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU-PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhirizhonga, vakawanda vanoti igusira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba. Vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU-PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they invited the National Executive Youth League kuti izova kampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano mumwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo. Vanhu vakabvumira, so vakabhoikana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilver. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupeisira, ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwaMaranda. Then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukuvadzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda kwashe Dewa, vati titaurei navanyati parunhare.
Taurai na National Spokesperson. Ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhirizhonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBhindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU-PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBhindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe, uyo anonzi Regis Mondoka, zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzetriple C.
Dzivirira muroi kana pakatowana ndanganditoipe ndaitozorohwa nevamwe vacho vachinzi hanzi ndimi makaronga kuti munhu aroi oza kunzi akarohwa kubvawa kumapasi 2 apa inini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato retriple C kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrustwell Chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF.
Vanga vaine maweponi, vava vaine mabhemba nematombo nemabacheti. Vatematema motokari yangu, vaputsa skiri yekumberi neskiri yekurudyi nemotokari. Vanga vaita manhu pasi, mashanga pasi vatisa moto yangu. Vatoita mashanga pasi vatobatidza moto, saka tazodhiraivha zvita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare reSupreme Court nhasi ratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri Bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapamutongo waro. Mutauriri wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti apiu inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota apiu anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of arguments achitaura mutemo rimaringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasupere havana kuzviramba kuti hehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve naapplicant neye ari kumangarirwa sevhi akasukuere voinspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina ronzwa nyaya iyi yetinoti apiwu. Kwanhasi kwakusikunzwika apiwu, kwakunzwika nyaya yekuti apiwu ngaikasike kunzwika.
Rimwe gweta resangano roona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumangari nevanomiririra first respondent, vabvumirana kuti vachafaila maheads avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozunzwa nyaya iyi masikati emusi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu 10 nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu 10 nevaviri vari kumirira bato retriple C musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Vabongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu 10 nevaviri vari kumirira bato reTriple C ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. Kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare. Vatembe Inkosi Magwaliva vati nhengo zeCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwikwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, Gwetare riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa, vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo zeCCC anosanganisira muzvinafundo Welshman Mwewe, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reCCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umbowo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei, nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregister kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right, iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato reCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, Gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatwa pulu, vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva, vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kuchipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu akubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaiva yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undeini uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undeini uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kunoku ndokubva taona kuti haana visa veimmigration, vakaona kuti haana visa rake. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa changaita kana kudii, ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa uchiri kunyika, saka hauna visa. Saka takakuti upfuure. Pakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka, so papa kudiwa kunzi pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Undeini akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambirezvebasa. Vaendera mberi vachi achiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumidzwi kuuya kuZimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akachida kudzoka kuZimbabwe anouya, tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu, asi ndokunge vana mapepa acho maringe nemirao yedu yekudzidzira nezimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, Hundeini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati haatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawa nemukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika Hundeini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano runomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna Hundeini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande, avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti Hundeini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anongona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hundeini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBri neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bri.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bri ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wachona iwo muna Bri. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bri kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko, kunyanya iyo nguva yechando inei yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapasi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzesa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi, nyange zvazvo zvisati uonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi?
Asi taziva kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika, tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere. Saka tichiroda kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangavanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanice Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga, kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomajonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziva kivondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda Masungo Central, CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadistribha vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media, vanhu veZANU-PF vachitema mota sevanhu veCCC, kureva kuti zvavanotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki, nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakuraone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroveriko vashoma ende tisu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogoroverekwo vanhu. Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa, asi zvinoitika hazvo vakuraone. kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'anya dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hatisi chinangwa chezanupiefu. Vamwe vanorwisa vakapfeka dzehembe dzezanupiefu vasiri nhengo dzezanupiefu. Chinangwa chavanhu ava ndechekuda kunyadzisa bato rezanupiefu.
Vakuraone, nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuziya kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo?
Mukoma Jonga, ndakada kupindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanupiefu. Ndada kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndiEmerson Mnangagwa pake zvake, because pane musi wakaadiresa kumapostori, he was very clear kuti imi henyu moita zvokunyengeterera vanhu, isino rakasha. Those are the words from the president wenyika, president wezanupiefu. So chindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwaiya achidaro vanofungei, mukuru wavo achiti kwanzi isino rakasha. Then kupindura kubvunza, manibvunza mukoma Jonga, Zeki, we have been to Zeki with so many issues, better violence oga, but hapana any thing chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr. Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga, pindura itinzwa.
Chekutaura ndechekuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa havasiriwo nhubu, uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakira. Saka musati kunge musinganzwise chishona. Chepiri, kana tichinzi isu tinokuurayai, zvora takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa, zanupiefu haisi mhondi. Mashandiso emazwi hatida tinzwisise. Isu totori nechikwata chetinonzi varakashi kwezanupiefu. Hatirakashi nezvibhakira, vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zvebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanupiefu. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakira.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndo zvinoonesa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi, zvinhu zvausingabhilivhi mazviri, unopedzera wongozvitsigira, asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANUPF yakatanga mhirizhonga kare, kubva kuguku rahundi tikauya kuna 2002 tikabvapo ikaenda pa2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanupf, zvekusavhaira nekwezanupf nhasi, because it's non worldwide, it's non country wide kuti mhirizhonga kana ichiuya eya zvematongerwo enyika inounzwa nezanupf. Saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe, chavangatovimbisa vana vezimbabwe chete iviolence yekuvhundusira vana vezimbabwe vavhotere nokutya, but kwete nekuti vakagona basa takaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa, musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanupf sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. Zanupf ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanupf haina kurwira rusununguko. Vamavhaza, vanavabaredi
chiregai kuti vataure vapedze, taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakuraonesi. Handizivi kana muchinge maradzi avo, ndinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga, ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe, aiwa tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani, ndechekuti iwewe mwana wezimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuSpain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veCCC vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga, New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri, Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table na8pm apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi naGifts Dube.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA.